ndafara kuona kuti Sadak yaona kuti vangagone kubatsira sei.
Sokuona kwenyu kushandisa mauto ndiyo nzira ingapedza kusagadzikana uku here, zvikuru sei kana vanhu vari mudunhu iri vari varombo uye vakaomerwa neupenyu.
Panyaya idzi, kushandisa mauto kazhinji kunenge kusina kunaka, asi ndinoona kunge mauto ndovega vangaenderane nevari kurwisa vacho. Hazvireve kuti mauto anofanira kuenda achitarisira kuuraya vanhu, asi kuti kuda mauto ndo angachengetedze veruzhinji vari kungoedzawo kuzviraramira.
Asi dambudziko ramunoona apa nderipi?
Dambudziko randinoona riri kuitika zhinji nderekuti vazhinji vari kutambura, havana mari, havana chikafu. Saka zvinoita kuti vaya vanoda kurekruta vana vakwanise kurekruta vana kuvashandisa zvakaipa.
Saka chimwe chingaitwa neSADC apa ndechipi, Dr. Dendere?
Pamwe chete nemauto, Sadak dai akwanisa kuendesa chikafu nezvimwe zvavangagone kupa kuti vabatsire vanhu vawane kurarama kwakanaka. Kana vanhu vakava nekurarama kwakanaka, ndinoona kunge zvinoita kuti conflict, hondo, violence zvive zvishoma. Asi kana vanhu vachiri kutambura, ndinoona kunge materrorist groups anogona kungoramba achidzoka vachipa kunyanya vanakomana vechidiki zvimari zvishoma-shoma, votovaita kuti vaende kunorwa. Ndiro dambudziko riri kuMozambique pamwe chete nedzimwe nzvimbo.
Kushandisa mauto hakukonzeri kuti kusagadzikana uku kupararire munyika zhinji here munharaunda iyi?
Iyoyo nhau yekutambura ikasagadzirisika, ndinoona kunge dambudziko iri rinogona kupararira muSADC yose, hazvizogumiri kuMozambique chete. KuZimbabwe chetogara tiri kuona kuti tane dambudziko remadrugs. Ivavo materrorists vakauyawo vachipa vana madrugs nezvimwe zvakadaro, dambudziko rinogona kupedzisira rava redu zvekare.